zino rudor wangu nderwako akutanga kwazvo taingobira bira. You became my best friend, nothing more and nothing less, yeah.
Mene yerudo ndokurova ichipa mapazuva
yakapeputa moyo ikatipa chiono chataisa tombuona,
hey.